Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu zanasi muvuro 2 kubvumbi 2018. Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vanosvika kuChina murwendo rwavo rwemazuva mashanu uko vari kutarisirwawo kukwezva vemabhizimusi pamwe nekusimbaradza ukama hwenyika mbiri idzi. Vadzidzi vezvemitemo paGreat Zimbabwe University kumasvingo vanomirira nyika mumakwikwi ekutongwa kwedzimhosva ePhilip C. Jessop International Law Moot Court Competition ari kuitwa nevadzidzi vanobva kunyika dzakasiyana-siyana muWashington DC. Chikwata cheMDCT chinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe chinonyorera kuhurumende kuti chipihwewo chidimbu chemari yakapiwa bato reMDCT nehurumende pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act. Muchikamu chedu chinotarisa nezveutano, nhasi tiri kutarisa nezvezuva rekuyeuchidzana pamusoro pedambudziko rinobata vana vakawanda pasi rose reautism. Takanangana nezuva reWorld Autism Awareness Day anove nhasi. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa nezverwendo rwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kunyika yeChina kwemazuva mashanu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860-6080 15580 ne15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu. Musakanganwe kutifarira pa Facebook page redu reVOA Shona. Muchirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei pa Facebook page redu reVOA Shona. Tichange tiri kumhoresana sehama neshamwari pazororo rino reEaster. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu yeVOA Shona.